Amai Gertrude de Maninji, mumwe vari kugara pamene, mushure mekudzingwa mudzimba dzekanzuru idzi, pakashaya murume wavo. Amai Maninji vanoti murume wavo, akange ave nenguva refu achishandira kanzuru kudivi rekudzimura moto kana kuti fire brigade, asati azoshaya mugore ra2005. Vanoti vakazodzingwa mudzimba dzekanzuro nevamwe mugore ra2017 uye kusvika pari zvino vachingori pachena vachirohwa nechando kunyangwe nyaya yavo ichiri kumatare uko vari kutarisira kuti vangawana rubatsiro.
Ndakaudzwa panapa nemurume wangu aisenza kufire brigade muna 2000 wakanga 1964 wakazofa muna 2005. Saka ini ndagara panapa takabudiswa mudzimba kodzero yedu tindori panapa hatina chimwe chetiri kuita kuti takandogara nevana vana vari kuenda kuchikoro panotonhora kune covid hatina chekudya endi pamusoro pezvo nyaya yedu yakaiswa masvingo ndokwetiri kuenda endi lawyer tandiri uri kutitaura kuti tipei mari ngokuti mwari ndiye akaisa futi nyaya yedu kumasvingo saka tiri kuenda kumasvingo every time mari tofanira kuti ndiye tiri kupata ndiri tandiri ino here kanzo saka isusu tazoshaya kuti todiniwo kanzo haina zveiri kuita panapa haina zveiri kumbototiita kana kuti iziye kuti ino ndotaure zvinondoti achabvapo ega saka handichazivi kuti todiniwo nyika hati muri kundotiona tiri pano ndopetiri kugara.
Amai Susan Odera vanoti vana vavo ndivo vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo vasina kwekuswera kunze kwepazvitangwena zvavari kugara. Zvakare havana kwekuzvibatsira nekuda kwekuti pavari hapana zvimbuzi.
Ndati isusu kubudiswa kwatakaita tichiuya panapa tine vana vanoenda kuzvikoro vanopiwawo mahomework ekuti vaite manheru hapana kana getsi hapana kana chinyi toileti chaichaiyo vana havana kwekuenda tongoita zvekuendawo mumasangomo pekugeza vana vachienda kuchikoro zvese zviri kungotinetsa panapa chikafu zviri kutinetsa zvinhu zvese zvakangotiomera takagara panapa satiri kukumbirawo kuti tibatsirwe kuno vanokwanisa kutibatsira.
Mhuri idzi dziri kuti nokomerwa kwadzakaitwa neupenyu uye nemarionetsa dzave kutarisira kuti dzingatobatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti dzikwanise kumirirwa nyaya yadzo iyi iyo yatora nguva. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti nyaya yevaimbo yevashandi vavo iri kumatare edzimuswa saka hapana zvakanyanya zvavangataure kunze kwekuti kana basa rapera vaimbo yevashandi vanenge vasisina kodzero yekurambira mudzimba dzemushandirwi. Gweta rinomirira kanzuro yeguta reMutare vaDavid Tandiri vanoti nyaya yevaimbo yevashandi iyi vakaisvisa kudare repamusoro reHigh Court kumasvingo nekuda kwekuti muguta reMutare makange musati mave nedare repamusoro panguva iyoyo. Vatandiri vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chekuti mhuri dzimbomira kudzingwa mudzimba chakaraswa nedare repamusoro kumasvingo uye chimwe chekuti vatengeserwe dzimba dzekanzuro dzavaimbogara chikaraswa zvakare nedare repamusoro kuHarare.
Ndati nyaya vanonzi valafumo mujavo nevamwe vavo vakaenda kumatare edzimhosva wekutanga vachiti kanzuri vatengesere dzimba dzavaimbogara vasati vasiya basa kunonzi kufireman's quarters. Saka nyaya yavo iyoyoyo vanga vaisa kuHigh Court kuHarare haina kuzofamba zvakanaka haina kubuda zvavaitarisira nokuti chikumbiro chavo chakaraswa. Asi kanzuri yanga yatoisawo imwe nyaya yekumasvingo ine chikumbiro chekuti vanhu ava vachibudiswa mudzimba mukuita kuti vawane kupinza vamwe vanhu vavakaemploya semafireman. Saka chikumbiro icho chagamuchizwa chikagrandiwa kumasvingo chagrandiwa vakazouya vakazopiwa time yekuti vabude havana kuzobuda kusvika kanzuro yazotumira sherif kana kuti mutumwa wedare kuti azovabudisa. Vakazobudiswa after vabudiswa ndobva vazoenda zvekumasvingo vachinotsvaga chikumbiro chekuti judgment iya yanga yapuwa eviction order iya iisende kuparutivi. Saka chikumbiro chavo ichochocho svondo rapera iro chakapinda mudare redzimhosva kuHigh Court kumasvingo hachina kugamuchikwa zvakare nekoti. Saka nyaya iyi tingati pari zvino yakapera nekuti chikumbiro chavo chavanga chiripo chekuti eviction order iiswe parutivi chakaraswa nedare. Naizvozvo ndomamirira akaita nyaya iyi.
Zvichakadai vamujaho nevamwe vavo vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro rwekuti vawanirwe pekugara pane mutsigo uye kuti vawane magweta anokwanisa kuvamirira pachena sezvo vapera mari vachirwisana nekanzuro yeMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Damoyo.